Mukuru National Association of Societies for the Care of the Handicapped, Vatsarai Mungoni, vati vanhu vakaremara nenzira dzakasiyana siyana, vanosangana nezvimhingampinyi zvakasiyana siyana munyaya dzekuvhota.
Nyaya zhinji dzine chekuita nesarudzo vasingaoni vane vachisara. Tobata vatingati vane mafysical disabilities, vanoshandisa mawheelchair. Dzimwe nguru unoona kuti panovhotegwa pacho hapasvikiki yatingati accessibility. Nemhaka yekuti murumu macho mune muchivhotegwa mune manarrow doorways zvokuti wheelchair haikwani kuti ipidini ipinde. Toenda vasinganzwi, sign language uya mutauro unotaurwa nevasinganzwi. Voter education yacho material haisiwo sign language kuti ivo vanokwanisa kunzwa. Vanovhotesa vacho hapana anokwanisa kutaura mutauro wevanhu ava.
Va Brian Stole, avo vanorarama neusope, vati sezvo ganda ravo risingawirirane nezuva, kumira muzuva kwenguva yakareba kuti vavhote kana kunyoresa kuvhota zvinovhiringidza utano hwavo. Asi vati kuita chikumbiro chekuti vakwanise kukurumidza kunyoresa kuvhota kana kuvhota chinhu chisingatambirwe nyore. Komishina weZEC, amai Sibongile Ndlovu, vati vanonzwisisa zvichemo zvevanhu vakaremara, asi vati zvimwe zvacho zvinonetsa kuchinja nekukasika nekuda kwekuti ZEC inoita zvainoita ichitevedzera mutemo uyewo nekuda kwekuti haina mari yekugadzirisa zvimwe zvinenge zvichida kugadziriswa. Panyaya yekuti vasingaone vawaniswe mukana wekuvhotera pavo vega kana kuti vakwanise kuwana mapepa ekuvhotesa akanyorwa nebraille, amai Ndlovu vati izvo zvinogona kukanganisa kodzero dzevanhu ava.
Secrecy of vote inenge isingafambi zvakanaka nekuti kana kwaita hwani munhu ashandisa ballot paper lebraille tinopedzisira taziva kuti ndiani avhotera ani.
Amai Ndlovu vatiwo mutemo une chekuita nekubatsirwa kuvhota kwevakaremara vanenge vachida rubatsiro rwakadaro wakavandudzwa.
Kare, like in 2013 and going back, munhu aiuya kupolling station anoda kuassistwa, woti ndoda kuassistwa, then presiding officer nemupurisa nemumwe officer voenda vomuassista. Presiding officer ndiye anonyora kuti anovhoterani. But iko zvino munhu anouya nemunhu aanoziva kuti uyu achandibetsera. But munhu wacho iyeye wanobatsira should be 18 years and above.
Muzvare Memories Vanda, avo vange varipowo pamusangano uyu, vatiwo vakaremara vanowanzowanikwa vasingapinde munyaya dzesarudzo kungave pakuvhota kana pakuda kuvhoterwa kupinda pazvinzvimbo zveutungamiri, vachiti izvi zvinokonzerwa nekuzvisarudza pachavo vega uye kusarurwa kunoitwa vakaremara neveruzhinji.
Isusu pachedu tose discriminator, we feel kuti we can't do anything contributing towards governance yenyika yedu, but also tino discriminate one nevanhu mainstitutions are responsible for that.
Commissioner of Zimbabwe Human Rights Commission, amai Setulo Nqube, vati zvichema zvevakaremara hazvizi zvenhando, vakati zvakakosha kuti vanhu munyika vaise misoro pamwe vagadzirise zvichemo izvi.
Vano raise a valid point kuti inyaya yacho igadziriswe, especially for voter education, kuti ite braille or just kuti ite accessible to them.
Mukuru weZimbabwe Peace Project, Muzvare Justina Mukoko, avo vakaronga musangano uyu, vati vaona zvakakosha kuita musangano wakadai nekuti vakaremara vave nenguva vachitsutsumwa nekwavanoti kusarurwa panyaya dzine chekuita nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo, ndini Taurai Shava.